kuda. Type yangu ino driver.
Bea matuku.
Tiri kwa mtari.
Kumakomoyo.
Kumakomoyo. Cho ichiti I love you guys.
I love you so much. I love you, Baba, true. I love you.
Nema twins angu no. Baba, boy.
Zedzwe boys.
Ndo maitua.
Zedzwe boys. My guru,
my fombo.
Ndini my fombo senior.
Akuru acho.
Kuzi ita my fombo junior.
Ina andite zwe kuwanda wanda. Mimi ndimne mchi wanda wanda. Kwa muri koko. Inini handiite zvekuwanda vanozana
neudzi. Tinotodana natakadaro. Inini akauya akandudza akati nyasha. Iwe sinzi uri kwamutare. Inini I'm best marare. Saka ndodini bhozi zvasingaiti kuti pango ndizofokasa nemunhu anenge ari kuHarare inini ndiri kuno kwamutare. Patatomuti aiwa baba hazvinetsi chingotsvaka ichi.
Branch.
Yes.
Vurai branch.
Branch manager. Tikatova second ngamuda kuita sokwe here. Tikanza ha maybe ada ita nodzira kana chebvunza ndiya. Mbe anza ndiya chikona mhondo kuti mutupo wake chaja because ndira ndira
tsaka. Bawo dzoti ndi endesa kupi?
Tsena lunch.
Ino tengwa nani?
Nini so of course and I work.
Ye ndati vanzwisisi.
Anti tinini I work. I work darling saka ndiri kutenga lunch.
Waita basi.
I'm the one who's buying lunch. Aba baba wangu ari busy kuita budget hanzi tenga lunch. $2. Nezvandiri zvinezvi guys. Just imagine. Neza ndiri zvine zvino.
Tavo tengi rhino dura.
Pondo.
Rikaone kuno paka mazimota ichi. Akunotengesa. Rikai mbonodya.
Ande tinodya guys. Let's go and enjoy.
Kana ndapedza kudya ndozodya iwewe. Wazinzwa. Ande. Ita vakoni.
It's only that he. And Sandra not said a makeover, but you are. My man.
Dango Juma.
Exactly.
All right, I get it, Punucha. Mm-hmm.